This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 1 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust roronga kusangana nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni kuti vakurukure matambudziko evagari vemuguta iri. Vakawanda vopesana nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ayo vakataura kumusangano weAfrican Union mukupera kwesvondo. Vatsigiri venhabvu vokanganwa zvikwata zvavo munyika vachitevera zvikwata zvenhabvu zvinotambira mhiri kwemakungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano evagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti rino urongwa hwekusangana nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni pamusoro pemashoko ekuti kanzuru yakati vagari vari kuSt Martins nenzvimbo dzakapoteredza vadzure chibage chavo munzvimbo dzisina kuvakirwa sezvo kanzuru yave kutanga kugadzirisa mastendi. Mukuru wesangano iri vaPrecious Chumba vanoti vanoona sekunge danho rekanzuru iri risiri kukoshesa mamiriro yakaita zvinhu munyika munyaya dzechikafu sezvo riri kuuya panguva yechibage chizhinji chichinzi chave kuda kutanga kutumbuka. Svondo rapera, kanzuru inonzi yakakurudzira vagari vakarima munzvimbo dzisina kuvakirwa kuSt Martins, kuAirport Road nepedyo neCatholic University kuti vabvise chibage chavo kuitira kuti kanzuru ikwanise kutanga kuita basa. Kanzuri inonzi ine urongwa hwekugadzirisa mastendi anodarika mazana maviri kuitira kuti itange kupa vanhu pekuvakira dzimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navashumba pamusoro penyaya iyi.
Kurudziro yekanzuru inoratidza kuti kanzuru yedu haiziri kanzuru yevagari. Ikanzuru iri kutungamirirwa nevashandi wekanzuru vashoma-shoma wane kumwe kwavanowana mashoko ekutaurira munyika. Nekuti tichitarisa nyika iri kutambura nekushayiwa chikafu, vagari vari kutora mukana wekushandisa nzvimbo dzisiri kurima kuti varime chibage, varime zvekudya zvinokwanisa kubatsira kuti mhuri dzavo dzirarame. Saka kanzuru kana ichitaura zvekutumburwa kwemagwere iwayo zvinoratidza kuti kanzuru yedu iri kurwisa vagari.
Saka imi mati mamboedzawo here kugara pasi nekanzuru kuti muzeye nyaya iyoyi?
Hatisati tagarisana pasi nekanzuru nekuti mukatarisa pari zvino kanzuru iri kuita sekuti kanzuru yacho yakaputwa nepakati. Kune kanzuru yevashandi wekanzuru vanoita sekuti vanotaura zvisingaenderani neavo vatakasarudza makanselers. Tikataurawo nemamwe makanselers kunzeuko vanotitaurira zvinoratidza kuti havasi kutsigira zviri kutaurwa nevashandi wavo. Kurudziro yedu ndeyekuti panguva ino nyika yakatarisana nenzara nekushayiwa magwere nekushayiwa zvekudya, vanhu vakarima ngavasiyiwe vasvike panguva yekukohwa magwere avo.
Avanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vari varunari muHarare neStudio 7. Asi mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti hachisi chokwadi kuti kanzuru yavo iri kuda kuti chibage chose chakarimwa munzvimbo idzi chibviswe. VaChideme vanotsanangura.
Kwete, hatina kumboti vagari vabvise vega chibage. Takazivisa vagari venzvimbo inonzi St Martins kuti pavakarima chibage pane patura kuvhura nzira patiri kusevhisa mastendi yekuti vanhu vange vachiwana kugara pano panotenderwa. Vanhu ava vagara vachingoudzwa makore ese kuti ari pachauya dzimba, pachauya dzimba. Asi iko zvino ndipo patakuda kuchitanga kuita servicing yemaspendi edu kuti tisazosvike pachinhano chekutotera dzimba zvekare, nokuti vanhu vanenge vagara pano panotenderwa.
Asi vamwe vari kuchema chemawo kuti nguva yamatora danho iri vachideme inguva yekuti vanhu vaakutarisirawo kuti chibage chavo chingangokoiwa kubva mwedzi unouya. Madii kuvamirirawo vakohwa?
Ndiri kutotamisika nemashoko amuri kutaura iwayo, nekuti vanhu vatakataura navo vazhinji vachona vakatoti aiwa, kana muri kungovhura nzira chete, musingabvise chibage chedu chete, muri kungovhura nzira chete nekunzoisa mvura nesuwa, aiwa izvo hazvina kushata izvo, nekuti vanhu vakutodawo development.
Saka urongwa uhu munotarisira kuti hungatangwa riini vachideme?
Tinotanga sodzo rino. Nzvimbo yainambonyanya kukura kwazvo vakandemiri inzvimbo dikisa. Masenza atiri kutanga kuti tivhurire nzira i-234 chete.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti vanhu vanomwe vakabatwa nechirwere chetyphoid muguta iri kunzvimbo dzinogara vazhinji. Dr. Chonzi vanoti kanzuru iri kutora matanho akawanda kuti chirwere ichi chisapararira muguta iri. Vanoti avo vanenge vachinzwa zvinhu zvakadai semudumbu, kuchaya, kupisa muviri nekutengwa nemusoro ngavaende kuzvipatara kana makirinika ari pedyo navo kunovhenekwa, sezvo typhoid ichitapuriranwa. Chirwere ichi chinonzi chinokonzerwa nekunwa mvura ine tsvina uye nekusaita utsanana. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhlas Muhlanganya uye weStudio 7 naDr Chonzi.
Vari zvino vatakawana vaine chirwere vatoti vakakonfirma kuti vane chirwere vanomwe. Vana vacho vari kubva kuGlenora Sea, mumwe chete kuBudiriro, mumwe chete kuHatfield nemumwe chete kuHopley. Ava ndo vatakakonfirma kubva masvondo rapfuura. Iye zvino tiri kuongorora vamwewo vanga vauya vachinzwa soro nekupisa muviri, vatinoti masuspects ava, tiri kuvaongorora kuona kuti havana here chirwere ichi kana kuti zvingadaro zviri zvimwewo zvirwere.
Chii chamungati imi chinokonzera chirwere ichochi chetyphoid?
Typhoid chirwere chinokonzerwa neutachiwana unonzi Salmonella typhi, unowanzowanikwa mutsvina kana mumasuwage, ndoma unowanzogara. Saka kana pachinge vanhu vachishaya mvura yekushandisa kana vasina kwekunyatsoti tsvina inoenda kwakanaka iri mumapombe akakwana ichingorasikarasika, vanhu vanozogona kuzopedzisira vamedza utachiwana kuburikidza nemumvura kana nemuchikafu chavanenge vachidya chinenge chasangana netsvina iyayi. Saka zvinofanira kuitwa ndezvekuti vanhu vazhinji vanofanira kuwana mvura nguva dzose. Kana vasina kuwana mvura vanopedzisira vaakuchera matsime. Matsime aya anenge asina kunyanyovharidzirwa kuti mvura inobvawo kunze izopinda. Saka kana zvichinge zvadaro nekuti iye zvino kwaakunayawo futi, saka mvura iri kukokorodza zvose zvinenge zviri tsvina inenge iri panze ichinokandira matsime muye, vanhu vozonwa mvura. Vanhu vanoshandisa mvura iyi kusuka ndiro kana kugeza maoko pavanenge vachidya chikafu. Mukudaro vanopedzisira vazokanda utachiwana ihwohwo mumwiri wavo kubva waita chirwere chetyphoid. Vamwewo ndo vanenge vachingotenga chikafu pese pese chavasingazoti chabikwa kubi, chabikwa nani, akaongororwa here kuti haana chirwere chacho uyezve chazenge chakachengetedzwa pai, ende vanenge vachingotenga mumastriti ivavo vanotswana chirwere ichocho. Nevamwewo vanenge vachingoti kana vachidya havagezi maoko, uyezve kana vapedza kubabva kushandisa chimbuzi havagezi maoko, zvinoita kuti chirwere ichochocho chiparadzike.
Asika vamwe vanoti kanzuru ndo inofanira kunge iri iyo inopa vanhu mvura yakachena uyezve ichiita basa rekutora marara nezvimwewo zvamuri kutaura kuti imi zvinokonzera chirwere ichochi chetyphoid. Pane zviri kuitwa nekanzuru here kugadzirisa nhona idzodzi?
Hongu kanzuru ndo inofanira kunge ichiita izvo. Asi pari zvino ndinodaira inyaya yedambudziko remari, nekuti izvo chokwadi mvura inofanira kupuwa vanhu marara achitakurwa, kwese kunoenda tsvina ichinyatsoenda zvakanaka. Asi pari zvino pane zviri kunetsa. Asi zviri naniwo zvazvo, nokuti tapane chirongwa yezvino chekuti mvura kwainogadzirwa kuMorton Jeffrey igadzirwe yakati wandei kuti ikwane vanhu vose kuti vashandise muzuva rega rega. Asi dambudziko ririkora taakuona nderekuti mvura iyoyo kana ichinge yagadzirwa kuMorton Jeffrey yaakupombwa, iri kurasika yakawanda yacho pasi. Saka panofanira kuita chimwe chirongwa chekutarisa mapaipi ose ari pasapa kuti mvura inyatsonosvika kuvanhu. Nyaya yekutakurwa kwemarara inokonzerwawo nekuti izvo motikari dzekutakurisa marara hapana.
Vanga vari Dr. Prosper Chonzi, vanoe mukuru webazi rezveutano muHarare City Council, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika kuri kuita kuti makambani akawanda aramba achivhara, mamwe achitatarika, izvowo zviri kupa kuti vashandi varambe vachirasikirwa nemabasa. Vamwe vashandi vakasiyiswa mabasa mukambani yehurumende yeNational Railways of Zimbabwe vakavamba sangano rine chinangwa chikuru chekuti varwire kodzero dzavo dzekuwana mugove wavo vakakwana. Mutoro wedu Nhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kambani yehurumende National Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ ndeimwe yemakambani akawanda munyika akasiyisa vashandi basa mushure memutongo wakapiwa gore rakapera nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti makambani ane kodzero yekusiyisa vashandi basa kana apachiziviso chekuita izvi kuvashandi. Mushure memutongo uyu, NRZ yakasiyisa basa vashandi vanopfuura mazana mana nemakumi mashanu ichiti chikonzero chikuru chekuita izvi chaive chekuti yaive ine vashandi vakawandisa uye yainge isisakwanisa kubhadhara vashandi ava. Muna gumi guru wegore rapera rakare, vamwe vevashandi ava vakavamba sangano rinobatanidza vashandi vaive vasiyiswa basa ava. Sangano iri, iro rinonzi Association of Railways Terminated Employees, kana kuti ART, rine nhengo zana nemakumi matatu pari zvino. Vainocent Mupanganyama, vanove mukuru mukuru wezvirongwa musangano iri, vanoti nekuona kuti vashandi vaive vadzingwa basa vakawanda, vaisangana nezvimhingamupinyi zvizhinji, kusanganisira kusawana mari dzavaifanirwa kuwana panguva yakafanira, vakaona zvakakosha kuti vaite sangano iri, vagokwanisa kutaura nezwi rimwe chete. Vamupanganyama vanotiwo chimwe chinangwa chesangano ravo ndechekubatsira vakasiyiswa mabasa kuti vatange upenyu hutsva.
Tichitarisa mari dzatinadzo dzichiri kuNRZ dzinotangira ipo pa15,000 kana tichiita average. Mari iyoyo yakawandisa zvokuti mukutsvaka kwedu ruzivo kwekutangisa mabasa tinogona kungotopedzisira tadarika zvatanga tiri tichishandira NRZ. Ndo donzo redu rekutangisa iroro kuti tiwane mari dzedu tikwanise kuzviriritira, tikwanise kuita maprojects. Kutaura zvino takatotanga kupinda maprojects, takatoenda kumaworkshops tikadzidziswa kuita makweo projects. Todzidzisa vanhu kuti kupererwa nebasa hazvirevi kuti upenyu hwapera.
Kunetsana pakati peNRZ nevaimbo vevashandi vekambani iyi panyaya yekupiwa mibhadharo yavo kwave nekanguva kuchitaurwa munhau uye vashandi ava vanochimboita zvekuratidzira pamahofisi ekambani iyi. Muzvare Linda Musarira, avo vanoisa chigaro weArt, vanotsinhira kuti nyaya yekuti vashandi vakasiyiswa basa vawane mugove wavo inyaya iri kunetsa zvikuru. Asi muzvare Musarira vanoti mari yavanofanirwa kuwana kubva kuNRZ imari yavakashandira zviri pamutemo uye vane chokwadi chekuti mushandi wega wega anofanirwa kuwana mari iyi achaiwana sezvinofanirwa kuitwa.
NRZ ngaidzokere pachitsividzo chiri pamutemo chekuti mushandi woga woga anopiwa mugove wake nenguva yakafanira. Kana takuti iwe huya kubasa chete ushande asi hausi kupiwa mugove, yava slavery. Uye hazvisi pamutemo, isu wedu mugove tichauwana. Tinotouwana nekuti mari takaishandira, mari ndedu, hachisi chikwereti. Tichashandisa nzira dzose dziri available pamutemo kuti mari iyoyo ibude.
Muzvare Mavis Mukai vaishanda saartisan uye inhengo yeexecutive yeart. Muzvare Mukai vanoti kunonoka kuri kuita kambani yeNRZ kubhadhara vanhu vayakasiyisa basa mari kuri kuita kuti vanhu ava vasangane nematambudziko akasiyana-siyana kusanganisira kutadza kuendesa vana kuzvikoro kana kutadza kuriritira mhuri dzavo zvakafanira pamwe nekuparara kwemichato.
Kunonoka kuya kwemari yedu kurelways kuri kukonzeresa maproblems akawanda. Kuri kukonzeresa even mirishonga mudzimba, kuri kukonzeresa kubreka up kana kuti kuputsika kwemisha. Ukazvita tarisisa kuti takagoma kuwana mari muna November iye zvinezvi ndi January wana warida kuenda kuchikoro mudzimai kuti unzi uri mudzimai kwai kunge mwana wako aenda kuchikoro kunge musha wako wakamira musha saka kana uri mudzimai asina murume seni unoguma wa kuti chero zvazvaita kuti mwana wako akwanise kuenda kuchikoro izvo zviri kukonzera kuti vamwe masingle mothers edu atakadzingwa nawo aende kundopinda mumabhawa kutsvagira wana school fees chero iwo varume wacho wakadzingwa mabasa madzimai anoguma kuwatiza aone kuti hapana munhu anogarira munhu asina mari
Mzvare musarira vanotsinirawo nyaya yematambudziko akatarisana nevamwe veavo vakadzingwa basa neNRZ vachiti upenyu hwevamwe vane zvirwere zvakadai sediabetes nehypertension nevamwe vari kurarama neutachiwana hweHIV hwave panjodzi nekuti havachakwanisa kurapwa nemedical aid yekambani iyi zvisinei kuti vakabatirwa mari dzainzi ndedzemedical aid yacho Muzvare musarira vanotiwo kune vamwe vavo vasina kukwanisa kutambira kusiyiswa mabasa kwavakaita uye sangano ravo riri kutsvaga kushanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega kuti vakwanise kuwanira vamwe vavo ava rubatsiro rwecounseling vesangano reart vanoti vashandi vakawanda vakadzingwa mabasa vari kubatwa senhapwa nemakambani avakamboshandira vachinyimwa mari dzavakashandira Vanoti shuviro yavo ndeyekuti sangano ravo rikure rigokwanisa kubatsira vanhu vakadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runoona nezvemukati meAmerica amai Sally Jewell vakapeta nemugovera rwendo rwavo kuAfrica vachimbomira muSouth Africa. Vari muSouth Africa amai Jewell vakakurudzira pasi rose kuti ribatane mukurwisa kutengeswa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango. Amai Jewell vakatoshanya kare kunyika dzinoti China, Vietnam, Kenya, Gabon neNamibia vachikurudzira nzira dzingashandiswe neAmerica nenyika idzi mukupedza kutengeswa kwemhuka zvisiri pamutemo. Numwe United Nations muhurukuro nehurumende yeSyria vaStefan Dumitsura vanetsekana zvikuru nhasi kukokera nhaurirano dzerunyararo muGeneva umo makaungana vamiriri vehurumende yeSyria pamwe nevamiriri vemapato anopikisa. Asi zvikwata zviviri izvi hazvisati zvatanga kuita hurukuro zviri pamwe chete. Vakuru vakuru muUnited Nations vanoti hurukuro pakati pevamiriri vehurumende neUnited Nations dzanga dzichifanirwa kuitwa nhasi uye dzambomiswa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadzoka munyika nezuro vachibva kumusangano weAfrican Union. Vachitaura vari kumusangano uyiva Mugabe vakasimbaradza mashoko ekuti United Nations Security Council inofanirwa kuwandudzwa uye ikatadza kuita izvi Afrika yose inofanirwa kubuda musangano iri. Mashoko ava Mugabe anonzi ari kukonzera mutauro munyika nekunze. Vachitaura vari kuAdis Ababa vaMugabe vakati vacharamba vari pachigaro kudzama ramwari avatora. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vanokachamadzwa nemashoko avaMugabe kuAfrican Union ekuti vachafira pachigaro.
I'll still be there until God says come. Then I'll go and join the others. But as long as I'm still alive, I'll still have the punch.
Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipawo pfungwa nemaonero evanhu pamusoro pemashoko avaMugabe.
VaMugabe ava vakasiya chigaro cheusa chigaro weAfrican Union nemugovera kuAddis Ababa kuEthiopia vakati United Nations inofanira kuvandudzwa kana kuti nyika dzose dzemuAfrica dzinogona hadzo kubuda mugungano iri. United Nations yakaumbwa muna 1945 uye nyika shanu Britain, France, Russia, America nechina ndidzo dzine masimba kudarika dzimwe nyika dzose izvozvo nzi nenyika dzemuAfrica nedzemuAsia zvinofanira kuvandudzwa. Nengo yedare reparamende inomirira ZANU PF kumakonde vaKindness Paradza vanoti vamugabe vakabaya dede nemukanwa.
Isu tose takatsigira mugabe neuwandu wedu wese muno muZimbabwe tinovatsigira kuti varambe vachitaura kuti Africa inofanirwa kunge ine nhengo dzayo muSecurity Council kuUnited Nations. Hazviite kuti tingaramba tichingotongwa pasi rose rino nenyika shanu chete.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaOpet Gutu vanoti vamugabe vanofanira kutanga vagadzirisa zvinhu muZimbabwe vasati vaenda kunze kunorova bembera.
Mashoko asina nematuro ose nokuti tikana tichitoropodza nyaya dzediplomasi kune inonzi megaphone diplomasi yaakitwa navamugabe inonzi munhu anoda kutaura achionekwa sandiye akangwara kupfuura vamwe vose asi munhu anokangana kuti kwaabva kumusha kwake kuZimbabwe kunoti nezvara vanhu havana mabasa nyika yavo ndomoka.
Sachigaro weZANU PF kuBritain Vanik Mangwana vanoti pasi rose rakafarira zvakanyanya mashoko avamugabe.
Vakaro vachipikirina pamongo dede nomukana chaipo vakanyatsotaura zvanga zvakakodzera nokuti tiri kutaura nezvomubatanidzo wenyika dzese wakagara uriko kubvira hondo yechipiri World War II ichipera kusvika iye zvino hapana chachinja.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari chipangamazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaJoy Mabenge vanoti vamugabe vaifanira kunge vakataura mashoko aya musi wavakatora nyanga kuAU gore rapera kwete kuda kusiyira vamwe mutoro. VaMabenge vanotiwo vamugabe havafaniri kuita kunge ndiwo voga vari kutaura nezvenyaya iyi sezvo nyika dzose dzichiri kubudirira dzagara dzichitaura nezvenyaya yekuti United Nations inofanira kuvandudzwa.
United Nations inofanira kuvandudzwa asi kuti manje vamugabe vazoisumudzira ivo vari mbune vachiisumudza vachiita sekuti vari kutaura nezwi reAfrica yose zvinogona kuti netsei nekuti handifungi kuti ndevese vari muAfrica vanenge vachinge vachienderana nepfungwa yakadaro iyoyo. Saka tingangoti isusu chakakosha kuna vamugabe inhau yekuti ngavavatarisire nyaya yekuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa munyika mavo asi ivo vatungamiriri vemuAfrica ngavasimbise zveutongi wejechetere munyika dzavo. Saka izvi zvotaurwa navamugabe tajaira tozviziva kuti vagara vachingozvitaura kuti vanoda kuburitsa Africa yose kana Zimbabwe muUN vakambotaura kuti vaida kuburitsa Zimbabwe muSadak. Saka tatojaira tiri kungoti isusu kwangovawo kuhukura asi chitima chichifamba.
Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanotiwo mashoko avamugabe ndeekuda kuzvitutumadza chete kune dzimwe nyika asi vachitonga nedemo muZimbabwe.
Hazvina maturo nekuti ivo vamugabe kumusha kuZimbabwe vari kurambidza kusandurwa kwemitemo yakawanda. Kune mitemo inosvika 400 isati yagadziriswa kuti iwirirane nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
Mutungamiri wenyika yeChad vaIdris Deby ndiwo vesachigaro weAfrican Union uye vachange vari panyanga kwemwedzi gumi nemuviri. Vatungamiri veAU vanochinjana kuita sachigaro wesangano iri mushure megore. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Muchirongwa chedu chatinotaura nezvenhabvu, vateveri venhabvu muZimbabwe vakanganwa zvenhabvu yemunyika vachitevera zvikwata zvekunze. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Pese pese paunofamba muZimbabwe unosangana nenguo dzezvikwata zvenhabvu zvekunze zvakaita seManchester United, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Liverpool pamwe neReal Madrid. Nenguva dziri kure uye zvewambotenderera ndipo paunosangana nevamwewo vanenge vakapfeka zvinoenderana neDynamos, Highlanders, Caps United kana Warriors. Izvi zvakasiyana zvikuru nezvinoitika kune dzimwe nyika kusanganisira muSouth Africa umo vanokoshesa zvikwata zvavo zvekuti pese paunofamba zvipeko zvemamelodi Sundowns, Orlando Pirates kana Kaizer Chiefs ndizvo zvaunosangana nazvo. Pane vamwewo zvavo muSouth Africa vanopfeka nguo dzezvikwata zvekunze asi vashoma, uyezve ukazonyatsocherechedza unoona vasiri vemunyika imomo asi vachishandiramo kubva kune dzimwe nyika. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaWallace Mawire vanoti nhabvu muZimbabwe yawira pasi zvinotyisa zvekuti vemuno vacho vave kunyara kuonekwa vakapfeka nguo dzezvikwata zviri kunyadzisa apo zviri kutamba nezvikwata zvekune dzimwe nyika.
Vanosapota bhora vakawanda vakutonyanya kutarisa timu dzekunze izvi, ndo dzava kutonyanya kufarira dzinovapa entertainment nemafaro musport. Saka mapfekero avaya vanenge vakutonyanya kutarisira zvekunze, nekuti muno mune zviri kuitikawo zvekuti bhora hazviyasofamba zvavanenge vakatarisira. Vanenge vakutotarisira dzimwe timu dzekunze dzinovafadzawo mukutamba kwadzo.
Izvi zvatsinhirwawo zvekare nemutsigiri wenhabvu vaPatrick Mombeshora, avo vanoti nhabvu yemuno yave pasi pasi tichitarisa nekune dzimwe nyika. Izvo vanoti ndizvo zvaita kuti veruzhinji vafarire nhabvu yekune dzimwe nyika.
Bhora remuno riri pasi pasi tichikombiwa nekunze kwakafanana nekunana Europe.
Pamakore gumi apfuura zvikwata zvemuZimbabwe zvanga zvichidamburwa munharaunda yekutanga muCup Champions League nemuCup Confederations Cup. Chikwata chemaWarriors chakapedzisira muna 2006 kuenda kumakundano eAfrica Cup of Nations, uyezve chimwe chacho chakadzoka svondo rapera kubva kumaAfrica Nations Championships chine point imwe chete kubva mumitambo mitatu. Nyaya yekusakosheswa kwezvikwata zvemuno nemhaka yekukundwa nguva dzose yadzama zvikuru zvekuti mumwe wevatsigiri venhabvu vaEfrem Gwavava vanoti vakatorwadzikana nekudyiwa kwakaitwa Manchester United 1-0 neSouthampton. Musi umwe chetewo maOrias aive arohwa 1-0 nemali ndokubuda mumakwikwi emaNations Championship. Vambombeshora vanoti pamusoro pekuwira pasi kwaita nhabvu munyika, zvipfeko zvezvikwata zvemuno hazviwanike zvekare muzvitoro. Asi mukuru wekumahofisi eZipa vaJonathan Mashingaidze vanoti nguo dzinoenderana nemaWarriors dzakazara muzvitoro sezvo vane chibvumirano nekambani inovapa zvekutambisa kuti inofanira zvekare kuvapa zvekutengesera vatsigiri venhabvu. Vakawanda vave kusaridza zvekare kuona mitambo yezvikwata zvekunze paterevhizheni panguva imwe cheteyo mitambo yeCasolaga Premier Soccer League kana yemaWarriors inenge ichitambwa. Asi mune dzimwe nyika munoitwawo zvekubheja vagari vemo vachitsigira zvekare zvikwata zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti Africa ngaibude muUnited Nations kana sangano iri rikasaisa imwe nyika yemuAfrica muSecurity Council. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuti tigo kufonerai. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Rimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust roronga kusangana nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni kuti vakurukure matambudziko evagari vemuguta iri. Vanhu vakawanda vopesana nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ayo vakataura kumusangano weAfrican Union mukupera kwesvondo. Vatsigiri venhabvu vokanganwa zvikwata zvavo zvemunyika vachitevera zvikwata zvenhabvu zvinotambira nyika dziri mhiri kwemakungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu ye www.voashona.com. Munokwanisa zvakare kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7 PM kusvika na 9 PM. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 kusvika na 1 AM. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CHZim. Anokuoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti musaenda kure, tibatane zvakare munhau dzerurimi rwechirungu.